Zinuzo matoto sungamwene gawinganganga. Wanama imoto sungamwene gawinganganga.
Zvuru nezvuru zvevashandi zvaungana munhandare dziva rase kwaMuHarare zvichipemberera zuva revashandi iro racherechedzwa pasi rose nhasi. Vachitaura pamhemberero idzi mutungamiriri wezCTU vaPeter Mutasa vati havasi kufara nekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu munyika zvave kuita kuti vashandi pamwe nezvizvarwa zvose zvenyika zvinhonge svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kwavati kuri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa kugadzirisa nyaya dzeupfumi.
Mitengo yezvinhu yakwira neover 300%. Chingwa chakushamisa ukachiona. Mai vanokutaura nemitupo yese. Neababa vanekudzora kurongoirika vataura. Baba auya nechingwa. Nyama ichazikani. Vana vakubvunza kuti chiichi. Wozomuti ndiyo nyama yataimbodya zvinhu zvichiri nani. 2009 ukanzwa vanhu vakugunununa zvokushuwa Robert Mugabe.
Vamutasa vatiwo kana hurumende ikatadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika vachapinda mumigwagwa voratidzira. Vatiwo vari kushishikana zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzesangano ravo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mukutanga kwegore rino mushure mekuratidzira kwakashevedzerwa nesangano ravo munandira. Vamutasa vati vanoda kuti munhu anotambira mari iri pasi pasi apihwe mari inoita $500 emadhora ekuAmerica pamwedzi. Vachitiwo kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu muzvitoro kwave kuita kuti vashandi vazhinji munyika vaomerwe neupenyu. Vati urongwa hwemari neupfumi hwenyika hwakaparurwa negurukota rezvemari vamutulincuve urongwa hunoita kuti vapfumi varambe vari vapfumi uye varombo varambe vari varombo.
We are demanding covered datum line related wages $600, nothing more, nothing less. Tawachipisira tsvira yedu inopfuura ipapo tikuda 600 asi hatide inoderera kubva ipapo. Zvekusungana izvi ngatiregerei vedu.
Vachitaurawo semukokwa pamhemberero idzi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati dambudziko rekusamira zvakanaka kweupfumi rinogadzirika chete kana pakagadziriswa nyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza nenhaurirano dzechokwadi dzavati dzinofanira kuitwa pakati pavo navaMnangagwa.
Munyika muno hamuite waifo hatisati tataurirana nyaya iri munyika. A 5-point plan. Chokutanga, let's deal with illegitimacy. Kwanza aiwo Chamisa uri kuti tiitanga wabvuma kuti ndakapinda. Chero tikawirirana kuti ndiwo akapinda iwo usina kupinda, haupindi. Courts do not adjudicate my political disputes. Inotogara kutaurirana. Iwapo ina. Chero uchida kuti tiwirirane kupi kana kupi totaurirana about the future of this country.
Kunyange vanga vakakokwa kumhemberero dzanhasi vaMnangagwa havana kuya kumhemberero dzezuva revashandi idzi asi vaMnangagwa vaburitsa mashoko panhepfenyuro yeZBC ekucherechedza zuva revashandi ekuti vemabhizimusi havafaniri kukwidza mitengo yezvinhu vachiti kuita izvi kuomesera vashandi.
Let me reassure you that my government is fully aware of the challenges faced by the labor sector. As we continue on the path of development and progress, I challenge employers to use this day as an opportunity to reflect and evaluate the welfare, remuneration, conditions of service, safety and the state of workers, among other issues.
Pari zvino vashandi vanoti havasi kufara nemari dzemaRTGS dzavari kutambiriswa vachiti mari idzi hadzina zvadzinotenga. Vashandi ava kuburikidza neZCTU vatiwo chave kudiwa inhaurirano pakati pavo vashandirwi pamwe nehurumende pasi petripartite negotiating forum dzine chinangwa chekugadzirisa nyaya dzemari dzemihoro pamwe nemitemo yose inobata nyaya dzevashandi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.